If you don't want us to talk, if you want to be ourselves, if you want to be ourselves, then you can just listen. You have no choice, you have no problem in this listening. I have plenty of patience, Chairman.
Our patience is.
Chairman, I'm
asking. What is the difference?
Chairman, can I answer you? Chairman, can I answer you? Committed.
Uko kukandira na makovu nematete kwange kuchitwa mudare paramende nasi pakati pa vamangunja na sachigaro wekomiti yezvekufambiswa kwemari yehurumende vatenda ibiti. Komiti iyi yange yakoka vamangunja kuti vazotsanangura kuti CRBZ yakashandisa mari inodarika mabhiriyoni matatu emadhora muna 2017 na 2018 zvisina mvumo yeparamende. Vabiti vaudza vamangunja kuti komiti yavo yaita izvi mushure mukunge hofisi ya Auditor General yaburisa magwaro anoratidza kuti RBZ yainge yashandisa mari isiri mubudget uye pasina mvumo yedare reparamende sezviri mubumbiro remutemo. Vabiti vabvunza vamangunja kuti chii chakaita kuti vashure mutemo wenyika.
On what legal basis did the Central Bank of Zimbabwe reach the constitution of Zimbabwe?
Ndeupi mutemo wakashandiswa neRBZ kutyora bumbiro remutemo nekushandisa 2.1 billion zvisina mvumo weparamende muna 2017 ne 1.5 billion muna 2018. Chii chakaitika kuti vinoite izvozvo?
Asi vamangunja vaudza komiti kuti hapana mutemo wavakatyora vachiti vakatumwa nehurumende kuita zvese zvavakaita. Vati kana pakakanganiswa mutemo, gurukota rezvemari ndiro rinofanira kubvunzwa nekuti ndiro rakavapa mvumo yekubhadhara zvinhu zvakawanda zvakaita sezvinhu zvaishandiswa pazvirongwa zvakaita sePresidential Input Scheme, Command Agriculture pamwe nekubhadhara makambani akaita seZESA, Zisco Steel nemamwe.
The money was not paid by the Reserve Bank. The Reserve Bank gets instructions from the principal. I'm an agent.
Maria, I love this one. RBZ, you know, was a bit and a rumende. Rumende, I can your samba with the Kisangis and my treasure views. Kutenga, Zinu, the Gurimis and the Zumas of Mataura. Sakapazi, there's a marine, Niro Ragatipan, Bumwe, the Vita Takaita. Sakandiro, no Fandra Gubuns, or could he say Ragasandis and Marie Pansoro pay a budget?
Asi vabiti nevamwe vavo vati komiti yavo yakabvunzurudza vamwe vakuru vakuru mubazi rezvemari nerekurima. Avo vakataura kuti vainge vasingazivi kuti mari dzainge dzabhadharwa neRBZ dzaiva dzei. Asi vamangunja vati zviri pachena kuti vakuru vakuru ava vanogona kunge vakanyepera komiti kana kuti vainge vasingazive zveshuwa. Asi vakati bhanga ravo rine matsamba ese akabva kugurukota rezvemari richivaudza kuti vabhadhare makambani kana kutenga zvinhu zvavakatenga. Imwe nyaya isina kufadza komiti ndeyekuti matreasury bills akaburiswa neRBZ nebazi rezvemari ainge asina zvese zvinodiwa pamatreasury bills. Vamangunja vabvuma apa vakati vachagadzirisa izvi mune ramangwana. Pamusangano wanhasi pamboita kukandirana makobvu nematete pakati pavamangunja navabiti, izvo zvisina kufadza dzimwe nhengo dzekomiti iyi.
Then it's just a job being other people. No, sorry. Yes, I'll give you.
Yeah, but you are the one
who's giving everything. No, I'm giving everything. This is my business. Don't tell me. What's
public? So, I don't assume that there was command agriculture in 2009.
That's the reason.
Is just to be compliant.
So, which means yeah. That's what I'm saying. Yeah.
So, that, please photocopy your letter and we'll take it to other people.
Yeah, that's what I'm saying.
So, please photocopy.
That's why sometimes it's like.
Please photocopy your letter. Please photocopy your letter. When we have you.
Mumwe asina kufara nekuita kwavamangunja navabiti ndiamai Barbara Rozi. Avo vaudza vaviri ava kuti varemekedze dzimwe nhengo dzekomiti kuti ikwanise kuita basa rayo zvakanaka.
Nguva irudzika maitise basa redu nerunyorero. Komiti inofanira kuita basa rayo hazvisi zvenyoga kana kuti zvakamboitira tarisana nhasi, asi kuti tinofanira kuita basa redu.
Komiti yavabiti iri kushushikana kuti mari dzehurumende dzakashandiswa zviri kunze kwemutemo, zvikuru sei pazvirongwa zvakaita sePresidential Input Scheme neCommand Agriculture, uye nemusi wemuvhuro unouya ichabvunzurudza zvakare vakuru vakuru mubazi rezvemari pamusoro penyaya iyi. Nhasi komiti iyi yange yakatarisirwa kutora gwaro rayo rokutanga pamusoro pemashandiro eRBZ. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.